Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikumi 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto ndiri muWashington DC. Digiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 265, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Nhengo dzeMDC dzakasungwa nezuro dzinobviswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba kwadzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kumisa kuitwa kwesarudzo dzemaby-election munyika ichitevedza zviri mubumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakanga hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 265, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi, izvo zvinobuda tisisiri pamhepo. Kusvika nezuro manheru vanhu vakaongororwa vainge vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana maviri negumi nevasere, kana kuti 52,218, asi huwandu uhu hunogona kuwedzera nhasi manheru apo hurumende ichazivisa nyika. Kusvika pari zvino vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni matanhatu nemazana masere nemakumi manomwe ezviuru, kana kuti vadarika 6,870,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere, kana kuti vadarika 398,000. Nhatu dzebato reMDC inotungamirwa nawa Nelson Chamisa, idzo dzakasungwa muHarare nezuro dzabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba dzadzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare reMaastricht, amai Bianga Makwande, vatevedzeri vavachamisa, vatendai Biti naamai Lynette Karenyi Kore, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, muzvare Gladys Slachwayo, mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaLove More Chinoputsa, nhengo yeNational Standing Committee, vaDavid Chimini naamai Vongaitome. Vanhu ava vanzi vabvise mari inoita chiuru chemadhora pamunhu zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro, zvichitevera gakava riripo panyaya yemuzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House. Amai Makwande vati vasungwa ava vazodzoke kudare musi wa24 Chikunguru uye vagare pamakera vakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vachitaura neStudio 7 mushure memutongo uyu, rimwe remagweta evatanhatu ava vaAlec Muchadehama vati dare ratiwo vanhu vavari kumirira vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Mabail conditions vadziwo vabvise 1,000 Zimbabwean dollars nokusa taura nevafakazi nokuramba vachigara kudzimba dzavo kwavanogara
vamuchade hama vatiwo kunyange hazvo vatanhatu ava nezuro vaipomerwa mhosva yekukonzera musindo pasi pemutemo wecriminal law codification and reform act vasungwa ava vanga vambouya kumatare mangwanani vakadzorerwa kumapurisa uko kwazonowedzerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere checovid-19
vazomiswa kumberi kwedarire dzimhosva vachipomerwa mhosva yekuti vakanga vaungana vachidarikidza makumi mashanu zvinorambidzwa nemitemo yecovid asi mhosva iyoyo vairi kuiramba pakutanga vaimbonzi izvo maita zvokumirizika zvisingabvumidzwi murod saka mapurisa nhasi ndobva vazochinja nyaya yachona kuti yaiyecovid ndo yavazomira padare iyoye kuti kasi kana vakasabatwa nenyaya yecovid vanozobatwa nenyaya yekuti manga muchingomirizika mumugwagwa muchivhara migwagwa muchikangasa vanhu kufamba
magweta evatanhatu ava anyunyutawo kudare nemabatirwo avanoti akaitwa vasungwa vamuchade hama vati vasungwa ava havana kuchengetedzwa zvakanaka zvaiita kuti vasabatirire kana kutapurira vamwe chirwere checovid-19 pavaive muusungwa
sukuma kwavakaita kwava kusiri pamutemo vainyimwa chikafu nemazuva ano munoziva kuti kune denda recovid pavakasungwa vaimbunyikidzwa vasinganzi vasingasanitaizi maoko avo vasingapiwi mamasiki nemapurisa vasingapiwi chikafu vachigara vakaungana saka izvozvo zvese izvozvo zvaivaisa panjodzi yekuti vaigona kuzotobatwa nechirwere checovid kana ivo vanacho vachikona kuchiparadzira kune vanhu saka izvozvo zvitatizvo pakakanganiswa ipapo
mutungamiri webato iri vanelson chamisa vati vacharamba vachirwira shanduko munyika zvisinei nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo
tinotenda kuti vapwa kuti vabude nebheyo takutarisira kuti tinorambatirwa nekuita kuti munyika medu mune neshanduko isusu takagara tataura kubva masungirwo avakaitwa vanga vasina mhosva yakapara nekuti vanga vatoenda kunosunungura kana kunovandudza mahofisi edu akapambwa nevamwe vapambi vakanga vachishanda nemapurisa nemasoja chinova chiitiko chakusingawira nacho
amai makwande varamba kuti mutevedzeri wemutauriri wevechidiki mubato iri vaombera ishe nhende avo vari kurapwa mune chimwe chipatara vasarambe vari muusungwa vanhende vanonzi vakakuvara nezuro apo vakasungwa ndokubva vaendeswa kuchipatara mune imwe nyaya yanga iri mumatare Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mupurisa akasungwa mushure mekufananidza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nekondomu rakashandiswa amiswawo mudare akabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora mupurisa uyu shungu dzemwoyo kache achatongwawo achibva kumba kwake ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
bato reMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti richatanga kushandira pamuzinda weMorgan Tsvangirai House nemusi wechipiri svondo rinouya uye rati chekutanga kugadzirisa uori hwaiitwa nemakanzura nenhengo dzeparamende Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru muMDC yamuzvare Kupe vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vanoda kugadzirisa nyaya yeuori pamusangano wavo wekutanga paMRT House nemusi wechipiri
saka patinogara standing committee musi wechipiri vakuru vachazeya nyaya iyi tichitarisa munhu umwe naumwe vamwe vari kuparlamendi nevamwe vari kucouncil tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe macouncelors tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe maMPs tiri kuzivawo zvakare kuti kune vasina mhosva saka hatingotemi munhu wose tinotarisa munhu nemhaka yake vane mhaka dzavo vari kuzviziva ende kana vamwe 4 hour vakambobudawo mukavamisa apa mukavabvunza kuti makabvisirwei vari kuziva mhaka dzavo dzimwe dzatisingataure panapa nokuti dzinonyadzisa dzimwe mhaka dzacho
Mumwe mukuru mubato iri vaMorgan Komichi vati uri wakanyanya muMDC uye veruzhinji vachashamisika nezvaiitika mubato iri.
Isusu as a leadership panapa tichaita fight corruption zvakazamisa zvekuti vanhu vacharohwa nehana nekuti corruption pachayo ndiyasingadi kuona. Tinozviziva kuti maoperation akachitika muHarvest House pane zvimwe zvingachitwa zvimwe zvino zvoda kuitwa investigated. Saka tichadhizaniye corruption zvakanyanyisa tichaenda even beyond kuenda kudiaspora. Kune vanhu vaitumidzira mari muno muZimbabwe muno zvichizofanira kuya kupati mari dzasingasviki kupati. Pane vaitumidzira mari vachiti bhadharai vashandi paHarvest House vashandi vanga vasingabhadharwi idzi mari dzichingorohwa achi pamupinyi nevamwe vakomana vemupati nevasikana vemupati. Saka tichanzwa maripoti achabva kuna UK, South Africa kuna America toda kuti vatitumidzire even mari 6 emari dzavaitumidzira.
Panyaya yekuti masoja ari kushanda nebato ravo vaElias Mudzuri vazviramba vakati inyaya yekuda kuvasvibisa chete.
Kuzi kana uchitaura masoja hatisi tinova place vanoplacewa negovernment kuti tarisai apa pakona vanotarisa they have intelligence vanoona zvinoitika munyika pane zvavano pavanoda. Saka isu tingakontrola vanhu here kutumirai pakati toda kuti tive reasonable hatingangopomeri mhosva paisivi.
Mutauri weMDC yavachamisa Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwebato ravo huchagara pasi wozotipa pfungwa dzavo panyaya iyi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine makakatanwa muMDC kupindira kwemapurisa nemauto kunokatyamadza vanhu vakawanda.
Kupindira kwemauto kunokatyamadza uyezve kunonongedzera kuti zvichida pave nezvematongerwo enyika nerumwe ruoko rwuri kubata zvisinganzwisisike nekuti tinoziva kuti panyaya dzekuchengetedza mutemo zvinoitwa kwakachena masikati machena uyezve harisi bata basa remauto. Ko mauto ari kutsvagei kuHarvest House?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato guru rinopikisa munyika reMDC umo zvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira chavachamisa naMuzvare Kupe zviri kupikisana pamwe nekurwira muzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti kumbomiswa kwaitwa sarudzo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 idanho rakanaka chose munguva ino. Asi ZESNI inoti danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rinofanirwa kuva richitevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Mashoko eZESNI anouya mushure mekunge mukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission vautoile Tsilaigwana vazivisa kuti hapana sarudzo dzemabyelection dzichaitwa munguva ino yeCOVID-19 national lockdown. Studio 7 inakwanisa kubata vaTsilaigwana kuti tinzwe pamire commission yavo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sadyaro veZesni vaAndrew Makoni kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Asi isu seZesni tinoti izvo zvese zvinofanira kuitwa zvinofanira kunge zviri pamutemo. Takatarisa bumbiro remutemo redinotaura kuti izvo kana pachinge pane vakansi inokonzerwa kana nerufu kana nemumwe anenge arizaina kana nechikonzero chipi nechipi zvacho zvinofanira kuitwa nezvokuti mutungamiri wenyika anoudzwa ataurirwa iwochigazeta zuva rinofanira kunge chidzwa election and election iyo inofanira kunge ichiitwa mazuva asingapfuuri 90 days. Saka kana vachiti vapostpona maelections kusvika nguva yavasina kutaura indefinitely handizivi kuti vari kutiwo vari kupostpona maelections aya mukati menguva iyo ye90 days here kana kuti vava kupfuudza 90 days. Kana vachipostpona maelections aya vachipfuudza 90 days vanenge vachityora mutemo.
Danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission riri kutambirwa sei nevezvematongerwo enyika vamunoshanda nawo munyaya dzesarudzo?
Hatisatanyatsonzwa vematongerwo enyika vachinyatsotaura kuti vano wano zona sei asi mu misangano ari kuitwa atingati madebate ari kuitwa chitevedzera vana zoom nezvimwe zvakadaro izvi online debates ndokurasa kunge mapato ari kutiwo zvakanaka kuti ma elections ambo postponewa zvishoma kusvikira chirwere ichi che COVID-19 chatidzikirei uye tabuda mu lockdown nokuti vanotiwo senyika hatina gaziro yatatisaita yakakwana yekuti tikwanise kuita ma elections uyezve tichichengetedza utano hwevanhu vanotyira kuti utano hwevanhu unogona kukanganisika kana ma elections akanzi aenderere mberi nokuti zvakaita seziya zvokuti social distance zvinogona kunetsa kana mapato achinge achiita marandau nezvimwe zvakadaro izvozvo kana mapato ari kutiwo dai ma elections ambomiswa zvishoma kusvika COVID-19 pandemic yatidzikirei munyika asi sezvanambotaura zvido zvavo asi zvido zvavo izvi zvinofanira kuonekwawo zvakare nokuti zviri kuitwa here pamutemo kana zviri kuitwa kunze kwemutemo
mati imi panenge pasina kunyatsotedzwa mutemo pakatarwa nezeki kuti sarudzo idzi dzimbomiswa kuitwa imi sesangano rino bata nyaya dzesarudzo pane matanho here amuri kutora
tichavanyorera tsamba tichitaura navo kuti no danho ramatora hongu muri kutaura kutarisa utano hwevanhu asi hamuna kutevedzera mutemo wenyika chiitai zvinofanira kuitwa kuti mutemo wenyika isatyoro
pari kutyorwa mutemo ndepapi chaipo apa vamakona
sezvandataura pokutanga sarudzo kana panzi paita vacancy election inofanira kuitwa within 90 days asi wakati iwe waakupostpona maelections indefinitely handiti kana wakupostpona maelections indefinitely zvinoita sekunge uri uchapostpona elections maelections iwawo munguva inodarika 90 days yakadarika 90 days zvatove kunze kwemutemo saka postponement inogona kuitika chete asi zvisingadarike 9 days panguva ino tinotove nemasarudzo mbiri dzaifanira kunge dzakaitwa muna April kureva kuti kana dzaifanira kunge dzakaitwa muna April dzapostponwa futi indefinitely kureva kuti izvo kana dzakazoitika sei kunana September October sarudzo idzidzo dziri kuitwa kunze kwemutemo hasi kuitwa tichitevedzera mubumbiro remutemo wenyika ino uyezve neelectoral act yacho inotaura izvozvo
sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare vari muHarare.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band neC band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Umo pari zvino ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose nemunyika yeZimbabwe. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuSouth Africa uyo ari kuti iye anoshuvira kuti COVID-19 ichipera kuti awanikwe iye achitanga bhizimusi rake kuitira kuti akwanise kunge achichengeta mhuri yake iri kuZimbabwe.
Netwa wose kai makaya chifamba ndiri kumba kuJoburg. Kenton Park. Takatarisana we chirwere COVID-19 ye coronavirus yatikushira pasirise kudai chirwere chatowo chirwere aitinchekuti chatongorarama tinacho. Ngatingochengetedzei hutano hwedu kubudikidza nokugeza maoko, kupfeka maface mask yedu iwayo, tisaitidze manecklace. Zvinonona mumunhu airembedza yamhuro munoda kuita kunge necklace face mask yes isina kukavha muromo yauya zvatinofanira kunge tichiita. Nepatinobuda tichienda kumashops weifa kwaunoenda uchidzokokomba usati wasangana nemhuri tongogezawo maoko. COVID-19 ishi yatikanganisa zvakawanda mabasa edu, amwe tiita mabasa emaoko muno, tadzoserwa kumashure zvakanyanya zvekuti chiro kuti tichengete mhuri muno zviri kurema, kuchengetewo vari kumusha zviri kutiremera pari zvino. Handisi kuda kunyepa, zviri kutiremei kuti tikwanisewo kuonawo vari kumba. Tinongoti ei dai mwari vatirwira pacovid yeiyi, pachirwere checoronavhairas ichi. Bhose chirwere ichi chadzoka chakuti hakuna kwekutizira. Kunyika dzese vakavharirwa vari kungave kuri kuno kuAfrica, wavharirwa uri kuno, uri kueurope wavharirwa uri kuno, hakuna kwekuti unoti harige ndiende kwakati. Saka ngatingozvichengetedzei utano hwedu vedu pachirwere ichochi checoronavhairas. Kuya panhau dzezvematongerwo enyika kumba, tiri kuona kupandukirana pandukirana kuri kuita mubato reMDC. Chandiri kuona ndichifunga nyaya yekuti zvinhu zvinenge zvisataidzi kushandiswa nezanupf, because now vanhu taabhizi kuconcentrata nezviri kuitika muMDC. At the same time tiri kunzwa kuti chingwa chakwira kusvika pamadhora makumi matatu madhora makumi matanhatu 50 to 60 bonds zvatiri kunzwa, ende hapana munhu acharombotaura nezvazvo because everyone is focusing nenyaya iri kuitika muMDC. So I think ingori strategy ikushandiswawo nezanupf, ichishandisa iwe wana kupya ana Monzora. Unoona kuti zvinhu zvacho zvinezvi tapakati nepakati, haisi nguva yekuti vadai vanhu vachiita zvinhu zvakadaro tiri panguva yekurwisana nechirwere checoronavhairas ichochi. Unoona vanhu vacho vakupandukirana pandukirana, asi chandinoona chekuti pakuda kuti vanhu ipapapa tichiratidza kubatana ndoko akudiwa senyika, because takungotemaniswa musoro nezanupf vanhu ofuchi vanhu havasi kuzviona manje.
Munoita basa rei uyezve zvii zvamungati muri kusangana nazvo pari zvino?
Inini ndiri muno muJoburg, ndine daycare and I'm looking after 35 kids from 1 year to 6 years. Ndo business randiri kuita. But pari zvinowo nenyaya dzelockdown mamirira azvakaita takavhara on the 18th of March until now tiri kungonamata each and every day kuti dai vangadai vari veministry of education vatinzwiwo tsitsi tivhurirwewo maECD centers edu. Like now tani hope because vatarombofurira magrade 7 magrade 12 on Monday on the 8th of June. So tangomirirawo since level 3 nei vanhu vazhinji vakadzokera kumabasa, and you see some of the parents havana vekusiyira vana vachienda kubasa. Saka tiri kungonamata kuti pavanoita vameetings ave wayo vangoti includewo kuti maECD centers ngaavhure vakwanisewo kushanda, because ngepatiri kuwanawo kamari kubva pakusarawo nevana vaiva vanhu vanongochiendawo kumabasa. Upo vanogona kungoti tiri kuda avo vakarejista kuti vaopene maECD centers avo apa isusu we are still in the process of registering our ECD. Saka tichingonamata isusu ndokaitirawo pamba kuBack kune kwoteji iriko. Saka zvinhu zvekungoti tinongoti Mwari ndimi makatiunza muno, ndimi makatangisa business iri nemwoyo wekuchengeta vana vadiki vava. Zvese zvinoita madzimai, ngatisanetei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo pari zvino ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Mazuva aperaya tangatichiona nekunzwa mufundisi uye vari muzvinabhizimusi zvakare vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika mukomitii yePresidential Advisory Council mufundisi Dr. Shingi Munyeza vachitaura pamusoro pezvamunofunga kuti zviri kupotswa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa takazoonawo nemusi wechishanu mubepanhau reHerald. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwamashoko Vanik Mangwana vachishoropodzawo vamunyeza vachivati vasahwanda nebhaibheri kana nekereke mukushoropodza kwavanenge vachiita hurumende kana vachida ngavabude pachena vataure zvematongerwo enyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vanoti havawirirane nemaonero kana nemashoko akataurwa navamangwana vachiti vamunyeza ikodzero yavo yavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti vange vachitaura mashoko avanoda pamusoro pezviri kuitwa nehurumende. Tati tinzwe Dr. Zembe pfungwa dzavo. Dr. Zembe, taurai tinzwe mashoko enyu pamusoro pezviri kuitika izvi.
Mashoko anotaura ipapo ndokuti zvose zvataurwa muHerald navamangwana vachituka nokunyomba muparidzi weshoko ramwari mumakereke vashingi munyeza zvinopokana nezviri mubumbiro guru riri muZimbabwe iro rinonzi Constitution of Zimbabwe Amendment number 20 Act of 2013 Section 60 rakanzi freedom of conscience. Every person has the right to freedom of conscience, which includes A, freedom of thought, opinion, religion, or belief, and B, freedom to practice and propagate and give expression to their thought, opinion, religion, or belief, whether in public or in private, and whether alone or together with others, unquote. Zviri pachena kuti zviri mugumbiro iri zvose zviri kukwikwidzwa zvichirashwa navaniki ndavaningi mangwana.
Asika Dr. Zembe, vamunyeza vari muboka rinopa mazano kumutungamiri wenyika Presidential Advisory Council havagone here kunge vachingotaurira vamunangagwa munzeve ikoko.
Ini ndinoona sokuti iko zvino zvatiri kureketa pano vamunyeza havana kubuda muPresidential Advisory Council varimo. Mashoko avamunyeza awa akabva mukereke vachiparidza shoko ramwari, ndozvavakapikira. Vaiparidza shoko ramwari vachitaura mavhesi ari mushoko ramwari. Saka zvingareva here kuti vamunyeza zvavakazokumbirwa kuti vanoita mutu wamazano kuna president wenyika zvinoreva here kuti vakatobhanwa kana kuvharwa kana kurambidzwa kuita basa rekushumira mwari vachiparidza nokutungamira makereke nokutaura nezveupenyu hwavanhu nezveupenyu hwokugara panyika nezvichazouya kana vanhu vafa? Nokuti iri basa ramwari zvindora vakapikira iro vamunyeza. Nokuti havangagoni kuti vavhare muromo wavo, vavhare pfungwa dzavo, ivo vachiparidzira vanhu vomuZimbabwe nevepasi rose vanenge vachiita zvekushumira mwari. Basa ravamunyeza rinofanira kuramba richingoitwa. Saka mashoko avamangwana anotaridza kusaziva.
Asi Dr. Zembe, hamufunge here kuti vamangwana vatsiura vamunyeza vachishandisawo nzira dzavari kuti vamunyeza vari kushandisa dzemadande mutande yaye kana social media kana kungotaurawo kuruva bembera kunze uko?
Kuzowana vamunyeza votaura izvozvo vari mukereke ndinofunga zvokuti vanenge vakambotaura, nokuti kwava nenguva mazano achipiwa muchivande asi pasina chimuko, pasina kugadziriswa kwepfuma yenyika, kwekodzero yavanhu kana kuti kwezvematongerwo enyika. Zvinhu zvichingoramba zvichingokanganiswa zvichingokanganiswa pasina chinogadzirika.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Zembe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party vauraya izembe muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Lechona njani mtwakazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 6 kuNhlangula 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayenza yonke indlela mpela abayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo.
Kulabantu abangamachumi pose amathathu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo, okubangele ukuthi inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe likhuphuke liye ku-265.
Azama ukusixhopha nsuku zonke ukuthi kube lempi. Thina cha impi vela siyifuni, sisebenzise impi yengqondo lepensele.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla, zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Nakolunye uhlangothi kule polisa elimiswe emthethwandaba lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekondomu esebenzileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasitshiyangalombili ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo, okukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amabili lamachumi ayisithupha lanhlanu 265. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo laba bonke ngabavele kwele South Africa njalo bagcinwe kuma quarantine centers. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lona likhwelela yakumachumi amathathu lantathu ngemva kokusila kwababili. Asebefile bona balokhe bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngenani labantu abale-coronavirus abangu-97, lilandelwa isabelo seMathebeleland South sona esile-41. Amanani la alakho ukukhuphuka ntambama namuhla lapho uhulumende azakwethula khona impumela entsha nanku phela asekhwela nsuku zonke. Sixoxele siphathamandla somsakazo ophatheke kumizamo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South oweRadio Bukalanga, umnumzana Sibanjana Junior, wachasisa ngenhlelo zabo.
Sihambisile mpela ama-sanitizers kuzibhedlela ezehlukeneyo ezifika ichumi nanhlanu. Izibhedlela ezibiza iMasendu, Dokwana, Machinge, Hingwe, Madlambuzi, Ndiweni, Crossroad, Kalanyoni, St. Joseph, Ntoli, Buche, Skathini, Macingwana, Dingumuzi, Dombodema. Isipho lesi bekuyisipho esithi sona 3x25 sanitizers which means ngama 75 liter kuzobuya 150 ama face mask ahamba enjalo 150 kushuthi esinye nesinye isibedlela siyathola 15 kuzobuya 45 ama sachet ama latrine toilets ama sachet kodwa engokugezisa ama floor phansi ukuthi igciwani leli elibuya elenge covid 19 ele coronavirus lise lingahambilisi yaphezulu kuzobuya ama spray bottles ay 15 ukuthi esinye nesinye isibhedlela siyathola ispray bottle esisodwa ukuthi uma ungena esibhedlela baspray ngaso kuma sachet lana ukuthi ama sachet ay 45 esinye lesi sibhedlela siyathola 3 sihambise konke kusibhedlela ngikhuluma nje sekuhanjiswe kusibhedlela ezingu 8 ezebulilima west kuhanjiswa ngu MP uDingumuzi ehambisela lezo zibhedlela
nxa libhoda ngezigaba ngezigaba sibanda kuyini likuzwayo lelikubonayo lingathi abantu balolwazi olwaneleyo yini ngendlela zokuzivikela kulomkhuhlane
masibhoda babunkomo sibhoda kuzo zonke izigaba zakithi khona lapha nje njengoba sikhona manje ngikhuluma ngisemakhaya abantu bayenza yonke indlela mpela bayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo ukuthi emakhaya lapha akuyinje amagodi okuzaphoselwa ingcekeza noma yini noma isichibi osebenzise ma ufinya siyaphoselwa kulelo godi kufakwe umlilo kwayenzwa futhi nalapha emagedini yonke imizwe nxa uhamba emakhala emagedini lapha kunezigubhu ezifakiweyo ezilogodonyana nje lufakwe intambo uma unyathela isigubhu lesa siyabuya kuwe sikhipha amanzi ugeze njengokuba nabuthi asigeze izandla siqeda phana kulezi amamaski lawa afana nezayeki siyagqoka emilonyeni yethu ukuze sivale lokhu kufa ngingathi nje ezwenda kithi laseZimbabwe bekungekho kakhulu lokhu kufa kodwa kulezi nsuku sekungani kuyaqansa kakhulu inamba ngoba inamba ithi yayiphansi kakhulu kodwa manje sekuyaqansa ngoba nxa sibheka kunabantu abangenayo bevela eSouth Africa abanye bevela kwelaseBotswana abafuna ukuzekha ngenxa yesimo kulawo mazwe bengakhona ukusebenza yikho lapho sekuqansa khona inamba kodwa ke ngaphandle kwalokho hayi besisasephansi kakhulu kunamba yakithi kule ndawo
Umnumzana Sibanjana Junior isiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga wona ophatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iziphathamandla zeMDC Alliance ezibotshwe izolo ngesikhathi zizama ukungena emahofisini ebandla lazo ezigoqela umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linette Kareji Kore zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo ejonge ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus kanye lelokungaziphathi elecriminal nuisance. Ubiti lokarenyi kore ngabasekeli bomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa njalo babotshwe ndawonye lezinye iziphathamandla zebandla leli ezibalisa unkosazana Gladys Hlatshwayo, uLove Mochi noputsa uvonga itome lowombera inende yena ongenelisanga ukuya enkantolo ngoba elaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamapolisa. Umantshi ukhulule ubiti labanye bakhe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane eyodwa yamadola umuntu ngamunye. Iziphathamandla zeMDC Alliance lezi zibotshwe zizama ukungena esigodlweni sebandla lazo esiHarvest House esesisaziwa ngokuthi iMorgan Tsvangirai House izolo ngemva kokuba isigodlo lesi sihluthunwe ngumkhokheli webandla leMDC uNkosazana Thokozani Khuphe encediswa ngamasotsha lamapolisa phakathi kobusuku ngolwesine. Umakhuphe lebandla lakhe leMDCT vathi isigodlo lesi ngesabo. Uchamisa lebandla lakhe leMDC Alliance bona bathukuthele kakhulu ngalolu daba. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uDokotela Felix Magalela Mafa Spanda yena othi sokusobala kubo ukuthi omakhuphe labanye bakhe basebenza lezanu PF.
bazama ukusikhopha nsuku zonke ukuthi kube lempi. Thina cha impi vele asifuni sisebenzise impi yengqondo lepenseli. Emkhonto lezibhamu ngeyabantu abahlose ukuchitha igazi eZimbabwe. Kuyasidanisa kanjani thina esithungamela ngu-advocate Chamisa njengo-president wethu ukuthi abafo wethu sebekhombane leZANU-PF. Sebelala mbheda munye bachebe sichebo sinye. Yikho ke lina Mahlabe Zulu ethi lingani lilethemba labo. Likubona kanjani namhlanje sokunje? Lisanakana yini uthi ekadeni umzore walotshirawo lo Reverend abaningi sitole bagcina bevumelana lo Ian Douglas Smith weRhodesia Front ukuthi ama-freedom fighters ama-guerrillas abulawe. Babulawe abantu abethu eThembu eZambia langapha eMozambique kechimoyo. Namhlanje kambe kalikuboni na ukuthi lokhu kuyafanana.
Bakhona baba mafa abathi ngabe lani njenge MDC Alliance lazehlisa lazithoba lahlala phansi labo makhupe labo Monzora ngemva kwesinqumo senkantolo lakhulumisana. Ngabe alifikanga kunyakanyaka yonke le eselikiyo manje lithi ningalokho?
Ukhuluma lo muntu oyi opposition yoqobo hathi uyi opposition ethunywa ngababusi. Sakubona mhlophe kudala ukuthi ukhuphe lo Monzora basebenza lesitha sethu esikhulu esiyizano PF. Sizakhuluma labo bethwele imkhonto na, bethwele izibhamu na, bencediswa ngamasotsha, amasotsha ayikhona amapholisa na. Yikho ke kwaba mhlophe simuthi kaze sikhulume labo ukuqedisa ikhadi ngoba ukhuphe wahle wathi yena mina sengisebenza leZANU PF. Uspokesperson wakhe uMasarila uLinda Masarila wakhupha mhlophe ukuthi vele iMDC bede bethwize imali yeZANU PF. Umuntu onjalo uzakhuluma laye uzazigcoba ngamafutha engulube lawe. Yikho ke akuncedi ukukhuluma labo, lokuyadinga enye indawo asikwenzi ngoba iHarvest House noma Richard Tsvangirai's House yiko okule headquarters yethu, yiko okule mbali yethu yesizwe sokulwisana leZANU PF lo Smith. Yiko ke ukuthi sishiye siphonge ukhalala hatshi.
UDokotela Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khalipani Phukeni yena uthe obengenelisi ukukhuluma lathi namuhla ngoba ungena isonto yesabatha. Kodwa umgcini sihlalo webandla labo leMDC TMLika umnumzana Dan Moyo uthi ngamanga ukuthi badlale zano PF.
IHarvest House yibuilding ye-MDCT. I-MDCT ikhokhelwa ngumadam President Khuphe khona manje and therefore yi-headquarters yakhe leyo. Ma kuthi kuyabahlupha lokho babahambe enkantolo bayotshelwa futhi again njengoba vele behlala betsheliwe ukuthi izenzo zabo azikho emthethweni. Okokuthi sisebenzise amapholisa, kanti angithi amapholisa yibo abantu abagcina umthetho. Ma kuyikuthi siyazi ukuthi abantu be-MDC Alliance balodlame njengoba sihlala sibabona, sababona bezama ukutshisela umadam Khuphe endlini yotshani eBuhera, sababona bekuya kubulawayo betshaya abantu ngamatshe moshi i-property imoto kamadam Khuphe yatshaywa ngezitina. So why should we start ama-chance ngabantu abanjalo esikwaziyo ukuthi ngabantu abalodlame? Yebo siwacelile amapholisi ukuthi asiprotect ngoba thina singabantu bomthetho, into kade siyenza besiyenza phakathi komthetho. Therefore amapholisa njengezigcini zomthetho bekubalulekile ukuthi babe khona lapho bamake sure ukuthi akubi lokuhlukunyezwa kwabantu lokushaywa kwabantu izigebenga ze-MDC Alliance.
Yebo selithethe iHarvest House, kuyini esesingakukhangelela, kuyini okuzalandela?
Next step yetu njenge MTCT yukuti siye gu extraordinary congress lapo guzo ketwa kona umongameli omucha owe party yetu. Siyazi imasi siya nisingumu se constitution yomhlangano wetu. Makushona u president Moke Mtsvangirai mu 2018 kwakumele uMakhupe njengo vice president okhethiweyo ngabantu kube nguye obiza i-extraordinary congress ukuthi kukhethwe umongameli omusha. Sabona ke kudlutwa iparty lapho nguChamisa esebenzisa ama-vanguard yakhe le violence abayenzayo bethatha iparty ngenkani. So thina sachiya singela enye opportunity ngaphandle kokuthi siye kuma-court siyobika ukuthi hayi phela nanku lina njengabantu bomthetho lithi senzenjani njengoba iparty yethu sithethwe ngodlame la abomthetho bayixazulula indaba yakhona babuya bheki ne-judgment ethi hayi uChamisa vele akusu president we-MTC i-MTC ithi kumele ikhokhelwe nguMakhupe abizeke i-extraordinary congress. Yikho nje sokusele sikwenze okwamanje sibhizi si-rebuilda ama-structures ayesedistroyiwe nguChamisa efaka abantu bakhe ukwenzela ukuthi babeke yena njengontando kayiphikiswa.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe eMelika. Ibandla leZANU-PF lona lithi alilani lokwenza lezimpize MDC. Kule polisa elimiswe emthethwandaba eHarare namuhla letheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekhondomu esebenzileyo. Igama lepolisa leli ngumnumzana Shunguze Moyo Katshe njalo ubemelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ukathe uvikwa wethu la amazwi la kumsekeli weZANU-PF oyegaxe isikafu esifana laleso uMnangagwa achona esigaxile. Ukathe ukhululwe ngamakhulu amathathu amadola esibambiso ibheyili ngumantshi. Kolunye njalo udaba igqwetha lakobulawayo elilwela amalungelo umnumzana Dumisani Dube ubotshiwe laye wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa umlando wokuthola amaphepha enkantolo ngokungekho emthethweni. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uDube ukhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 ye-bail.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafo wembula.
Kwenze emaphandleni lamhlanje inani lemizi edinga uncedo lokudla eMathebeleland South selikhwelile laya phezu kwenkulungwane ezilikhulu lamachumi amane 140,000. Kubika uAlbert Ncube.
Ugatsha lukarhulumente olubona ukunakekela uzulu oswelayo lwe-social welfare lude ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus ngokunye kwezinto ezibangele ukuthi inani labalambayo ezantsi emandebeleni likhuphuke. Ekhuluma kuliviki umqondisi wogatsha lolu kulumango umnumzana Chris Wolnyakushka uthi imizi esidinga uncediswa ngokudla iziphezu kwenkulungwane ezilikhulu lamathumi amane 141,659. Kodwa uthe imizi ethola uncedo oluvela kurhulumente okwamanje ingaphansi kwenkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa 68,380. Izakhamizi esixoxelazo zithi ngempela kuliqiniso ukuthi igciwane le-coronavirus lenze indlala yabahlasela ngamandla. Esinye salezi zakhamizi ngunkosikazi Siboniso Nyathi ohlala eMawane.
Indlala inkulu bakithi, njengakithi ukhansili uzamile sibili yabuyikhe imile kwensukwana sazama uyazi sibe sisidla kodwa kwamanje sikhuluma sinje kakulalutho sebevalelisile okuthi ngaku yavuma bakithi kube leyinye idona engasilethela lanxa bengasinika umsebenzi bathi yenzani lokho singavotela ukuthi sikwenze ngoba ngoba sizafelwa ngabantwana esendlini.
Umnumzana Godwin Magwalo etatata uthi kuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekubajike bebhekane lendlela embi ngoba kungasathengeki lutho.
Izinto zikhwela kusafa amalanga, ungaphuma esitolo uthi uyabuyela uyafika into isikhwelile wena uyithenge ngenye iprize ephansi. Ukhwela nje ungene emnyango khonapho thina esingasebenziyo sizayithatha ngaphi mani. Lo nyaka njalo kule ndlala yamanzi uhulumende kathathe inyathela ngokufaka izikotshi ebantwini kuthule zi, asiwazi ukuthi sizaqonda ngaphi.
Unkosikazi Santa Mabuya owesitezi yena udobo nobunzima sebehlangana labo ngoba ukuthi abezitolo abasamukeli imali yakuleli eyohlobo lwama-bond notes besithi sebefuna imali yakwamanye amazwe.
Bakithi isimo sibi, akulanto enhle kithi la. Sizamile ukungena iganga sidinga amacimbi sesithenga ngawo impuphu kade sisikhuluma so. Ezitolo kuyadula sebefuna amayusa lamarandi thina sisilapha singabe bond. Khonapho sho alibona ngani singaphila ngoba thini iusa silazi, iranda silazi, kodwa abasayifuni imali yethu yena lesilayo okuthiwa yibhondi. Khonapho kuyasizimela shua, asisakwasi sithini.
Amazwi akacizelelwe unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe yena othi lanqabe ngathinda kugcwane lecorona abantu bazabulawa indlala.
Besicela uhulumende ukuthi ngabe uyangenela abone ukuthi wenza njani noba sithengele phela niyona mpuphu leyo ibe khona emakhaya lapha sikwazi ukuthenga emakhaya njalo ngentengo ekwanisekayo ngoba lanqa abantu bengasinda kulo mkhuhlane we-COVID-19 but izidumbu zizabe zikhona phela futhi ezabantu abazabulawa indlala ngoba uma ngoyulale zifo.
Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyamamukela kweziphathelane labesifazane lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo Nkosazana Victress Mathuthu. Isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa. Sihlaziya udaba lwegcikwane le-coronavirus.
Yebo msakazi, siyaphila njani? Silusizi kakhulu ngendaba lezi zokuthi abantu abasuka lapha eSouth Africa bebuyele ekhaya eZimbabwe bafika ba-test positive igciwane le-COVID-19. Njengoba sikhuluma nje, iSouth Africa kumazwe aseAfrica ilizwe eliyisizinda kakhulu se-coronavirus okwamanje. Kodwa ke abantu bayasuka lapha eSouth Africa babuyele ekhaya ngoba lesimo sisekho sihle. Yebo, bafika ba-test positive okuyinto embi kakhulu ngoba basuka lapha sebethwele igciwane bahambe nalo sebelithwele eZimbabwe. Kodwa ekhaya usekhaya, ngicabanga ukuthi okubenza basuke lapha yikho khona lokhu ukuthi isimo sisekho sihle la.
Kodwa abantu bahlezi njani kwele South Africa? Khona ngapho abahlolwa nxa sebechaphe umngcele.
Lapha eSouth Africa kuyazakala vele ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle ababuya eZimbabwe balapha eSouth Africa, iningi labo lihlala endaweni eziminyeneyo ezinjengamalokishi, ezinjengemafletini kubo Hillbrow. Abantu bahlala bebaningi endaweni yodwa. Njalo futhi lapha eSouth Africa umuntu uhlolwa igciwane mhlawumbe ma elempawu ezibonisa ukuthi mhlawumbe engabe elegciwane leli le-coronavirus. So kungenzeka ukuthi futhi kuyingozi ebantwini laba basele lapha balapha abantu abasuke khona ngoba nxa besuke lapha bengatestwanga bayafika eZimbabwe bafika batestwa positive kuthi ukuthi lalaba abantu lapha basuke khona basengozini yokuthi bengaba lalo igciwane leli le-COVID-19.
Seliyake liqondane yini labesifazana kumbe abantwana abakhathazekileyo ngodaba lolu lwe-COVID abafuna uncedo njalo ziningi yini inhlanganiso ezibasizayo?
Thina njengenhlangano emele omama labantwana, inhlangano yeZimimbokodo, sihlangana lakho kakhulu ukuthi isimo esibi kakhulu kubomama sokuyikuthi omama abaningi abasebenzi. Since kwaqala i-lockdown abanye abasebenzi njalo abanye nxa bengasebenzi abaholi. So isimo sibusuka sibe sibi kakhulu kubomama ngoba kungasela kudle etafuleni njengoba kade umuntu kade esebenza uthola ukuthi konke umama lobaba basasebenzi abantwana bahlezi endlini abayanga esikoleni abantu sebelambile lapha ezindlini belambile banjalo abanye babhekane lokuthi sokungenzeka baxotshwe lalapho abahlala khona ngoba kufuneka izimali zerenti
ikusasa yezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa uyibona injani
hayi sibhekane nesimo esibi kakhulu msakazi emavikini adlulileyo nje sithole imbiko ethi ihulumende weSouth Africa ucabanga ukuthi amise amakhampani ukuqhatsha abantu abavela ngaphandle emkhakheni njengakwama-restaurant ezindlini ama-security lapho kwakheni yikho lapho esigcwele khona thina njengabantu abavela ngaphandle ngoba kunjenje bakhona abanye abathi hhayi emsebenzini wami sokuvuliwe sokusetshenzwa kodwa mina angibizwanga kubizwa ama-South Africans kodwa angiboni ukuthi bazokwazi ukuthi bahlale ekhaya unomphela ngoba nasekhaya isimo sibi asazi futhi ukuthi nxa sebezama ukuthi bajike babuye ngapha futhi e-South Africa bazafike benzeni ngoba le simo semsebenzi ungathi kuya kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu abavela ngaphandle
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yeZim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile siye uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
lingani tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joshua Mhambi omunye wabaqoqa umhlangano omkhulu ozenziwa kobulawayo iconvention ukuzama ukudinga amacebo okuhlenga isigaba seMandebeleni
ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabonga lani balaleli ithuba lokuba
ngobani abanxusiweyo
emhlanganweni kunxuswe phose uZulu wonke kodwa ke kuzakuba nabantu abakhethwayo kuziqindi abazoba ngama-delegates kube khona umphakathi ozabe uhleli endaweni yawo kube khona ke abanxuswa bemele inhlangothi ezithile amapolitiki amabandla izinduna abavela ngaphandle kwelizwe lani lani
ubona bengobani abaqoqe lumbuthano njalo ungasipha nje kumbe amagama amabili amathathu
ngokuhlela kwethu umhlangano lo ufanele ube khona mhla ka 10 August kobulawayo awula bantu esingathi bawuqoqile kuqalisiwe kuxoxwa kudliwe inhloko eluveve kusukisela ngo-May ngomnyaka ophelileyo kwase kusiba lamakomiti ahleliweyo ukuthi aphathe imisebenzi ethile yokunxusa ukulungiselela ukubhala lakho konke lokukhankasa so lapha kungumsebenzi phose okaZulu atsho ukuthi kulo mntu ozibani okuthiwa nguye oqoqa
amapholisa liwazisile na njengoba sisiza ukubana nxa lisenza umhlangano onjengalowo kumele baziswe
lokho kuyimfanelo njalo ukubeka kuhle ukuthi bayaziswa ukwazi bayakwazi ukuthi kumele kube lo mhlangano onjalo akucelwa mvumo kuyaziswa ukuthi uZulu ufisa ukuhlangana akahlafuni ithambo mayelana lezinto ezimhluphayo
manje okukhulunywayo zindubo zelizwe lonke jikelele kumbe isigaba seMatabeleland kuphela
ungananzelela kumaphepha afathwa abantu kusobala ukuthi lapha kuzoxoxwa ngohlupho lwe-Midlands leMatabeleland kuphela
manje njengoba sibona igcikwane lele selikhathazile lezensuku ele-coronavirus lizawenza njani umhlangano lo njengoba kule migoqo yokubana abantu bengabuthani ngobuningi
kuhlelwa usuku sasingananzelele sasingakwazi akula mntu owakwazi ukuthi kuzakuba lo hlupho lolo kodwa-ke indlela zokuhlangana ziningi umhlaba lo usuku lokodwa i-global village
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi umhlangano lo uyabe uhlelwe njani ngasikhangela ukubana ngobani abazakhuluma njalo okuzakhulunywa kwakhona kuzasetshenziswa njani ukuthi kuphathise uZulu.
Kulama commission akhokhelwa ngabantu abazakhuluma ngezihloko ezehlukeneyo eziqonde inhlupho ezikhona, abakhangela ezempilo, abakhangela amalungelo aphathelane lesiko lendini lakho konke. So laba bantu bazakwethula lokho abakutholileyo bese kuxoxiswana kwenziwe izinqumo sekuqhutshekelwa phambili. Izinqumo lezi kumele zisho ukuthi njengoba nantu uhlupho lulungiswa ngayiphi indlela.
Ungavalelisa abalaleli bakhumbuza nje ukubana kuyini okwenzakalayo.
Ngiyabonga balaleli ukunika leli thuba ukuthi lizwe ngomnxuso ngomkhankaso we-convention esibize sithi Phuthego ngokuhlela imelibeko obulawayo ngo-August mhlaka 10.
Lo-ke ngumnumzana Joshua Mhambi, omunye wabaqoqa umbuthano omkhulu ozenziwa kobulawayo i-convention. Ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilandle.
Sibongeke uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7 na olivalelisayo nguNtungameli Khumalo.